Bhaibheri shoko ramwari rinotaura pamusoro pemurume ainzi Samson. Murume uyu akambofamba namwari asi zvakapera. Paakatanga kubata-bata, rwizi rwaMweya Mutsvene rwakamira kuyerera. Saka chikumbiro changu ndechekuti kusvika kumagumo dai ndikaramba ndichifamba naMweya Mutsvene, ndisasara ndichiparidza kana kuimba ndandega iye aenda.
Mwari ndino kumbira rwizi rurambe ruchi yerera. Mwari ndino
Go! Ah.